Chirikutaridza kuti muzvipatara hamuna PPE ndechekuti pari zvinezvi tine vana mukoti vashoma shoma vari kukwanisa kuenda kumabasa. Vashoma ivavo vatinoti skeleton staff vari kuenda kumabasa kunoatenda kumaemergencies. Vari kutotadza kupiwa PPE yakakwana yekuti vashande nayo. So kuti tigozotaura kudzoka kwana mukoti vamwe vose even vakapiwa mari nhasi kuti vadzoke vaende kuenvironment yemahospital kusina maPPEs hazvikwanisiki izvozvo. Saka tiri kuti nyaya idzi dziri mbiri dzinofanira kuatendwa dzose panguva imwe chete, nyaya yemari nenyaya yePPE.
Mungajekesa here kuti zvii chaizvo zvamuri kuda pane zvekuzvidzivirira izvi kana kuti maPPE?
PPE yatiri kutaura nezvayo yatinoda muzvipatara iPPE yakafanana nezvamakaona zvakapfekwa nevanga vakapfeka kuHeroes kwaivigwa gamba, majumpsuits, mamask, masurgical mask, N95 mask, zvichidependa nekuti uri kuita procedure ipi, and also gumboots and goggles. Zvinhu izvi ndiyo protective clothing yatinotarisira.
Saka pari zvino vakoti navana chiremba vari kushandisa chii chaizvo?
Tiri kuona vana mukoti vari kungoshanda pamwe aine mask one the whole day. Akasvika pabasa anopiwa mask chete, hakuna magaunzi, hakuna majumpsuits, hakuna zvimwe zvose izvo zvinotarisirwa kunge zviripo. Anotoshanda neuniform yake yabva nayo kumba achigozoidzokera futi nayo kumba, achishanda nemapatients nevarwere vamwe vacho vaanenge asiri kuziva vazhinji, havasi kutestwa sezvatinotarisira. Saka vanenge vasitisiri kuziva kuti patient iri corona COVID-19 positive here or not.
Izvi zvine matambudziko akaita sei chaizvo zvekuti munenge musingazivi kuti munhu akamira papi?
Izvozvo zvinoita kuti tive panjodzi huru nekuti tava kutotora vanhu vose, varwere vose vanouya kuzvipatara semapotential vanokwanisa kunge vaine COVID nekuti hakuna testing iri kuitwa. Kudai hurumende yaikwanisa kuita testing yekuti munhu wese ari muchipatara, munhu wese auya pahospital achitsvaga rubatsiro atestwe, zvaikwanisa kunga zvichiridyusa need yePPE. But pari zvinezvi tiri kutarisira kuti hospital environment yakazara COVID-19. Saka tinonga tichiti mushandi wese wepachipatara anofanira kunga akapfeka complete, adequate, proper PPE.
Vamwe vanenge vari kupfeka mamaski ejira, zviri kufamba sei uye zvine dambudziko rei?
Tinoona mukoti vamwe vachitopiwa mamaski aya emachira ano kugadzirwa anova asiri ideal in a hospital environment. Saka kushota kwezvinhu izvozvo kwaita kuti vana mukoti vatapurirwe chirwere cheCOVID. So kuti mukoti aswerere zuva rose aine mask one, achiti akaenda kuti anoibvisa oisa paside omwa ti, odzoka oipfeka oshanda oenda kulunch oibvisa oisa paside, handizvo. Mukoti anofanira kupiwa mamaski pese paanonga aibvisira haachaidzosi nekuti anonga achishanda neenvironment iri unsafe kana taakutarisa zvecovid-19.